isisu sesangana kwezimbabwe lawyers for human rights nevamwe vedu sekuzimbabwe human rights NGO forum tangokiyakiyawo kuti tione kuti tacherechedzwa here zuva rakakosha zvikuru nekuronga mutambo watiri kuti dialogue kana kuti tichautarisa nezvenyaya yezveconstitutionalism mabatirwo kana kuimplementwa kwebumbiro zvayo mutemo muzimbabwe sezvatichotarisa nazvo musi wechina saka taronga kuti tiunganidze vana vezimbabwe vari kumapoka akawanda wanda tichigona kuti tambotarisa here kuti bumbiro redu rezveridza riri kuitwa nemazvo here hurumende yedu iri kuteedzera rekuchengetedza kodzero dzevanhu
tinoona kuti vamwe vakatotanga kuita gadziriro kana kucherechedza nezvezuva iri kutanga kwesvondo rino imiwo mune zvamakaita here kubva nezuro
hongu tingatoti nguva yatiri inei nguva yakakosha zvikuru zvekuti kune vamwe vekumachechi vanotaura kuti vanobva vanotaura vachiti kundiyo nguva iri holi daitanga tiri kuchechi asi isu tiri kumapoka ehuman rights tikutanga kucherechedza zuva rakakosha iri kubvanisa 25 November inova zuva riya rinotorwa nezvekuti makodzero dzemadzimai violence against madzimai 25 days against violence and zvisaitwike sanzwa kwataka totanga kupera kwanovhemba and toya tobatana neworld aids day toramba tichingoenda takanangana kuzvisanisa 10 December mazuva esati ringocherechedza tirinona kupa emphasis kana kuti kutiyawa kukuru neudzamu kuti kodzero dzevanhu ngadziremesei
saka hurumende muri kubatawo nayo sei pakucherechedza zuva iri
matotaura zvakanaka isu tiri kufara nekuti takoka wekuzimbabwe human rights commission zhrc nezuva rimwe commission yaanwa nonzi muchirungu maindependent commissions ari muzimbabwe iri kubatawo yakanangana nezvekodzero dzevanhu vakoka tinenge tine muzvare dr ellen sewe vanova vai chairperson wezimbabwe human rights commission vanenge varipo pane vatsava zama kuongorora kuti zimbabwe iri kuita zvakadii panyaya yekuremekedza kodzero takokawo zvakare kunational prosecuting authority